zvakanga zvichiitwa nemapurisa izvi zvinosiya chimiro chezimbabwe chisina kuita zvakanaka nekuti zvinotarisirwa ndezvekuti munhu wese muzimbabwe anofanira kunge munhu anoteedzera mutemo nekuti zimbabwe inonzi pachirungu the constitutional democracy saka munhu wese anofanira kuteedzera mutemo uyezve munhu wese anoda kuti ateedzere zvatorwa nematare zvino zvatiri kuona panyaya yadr Magombei nezvakaitwa nemapurisa zvinotaridza sekunge mapurisa anga asitiratidza kusateerera zvakabuda mutongo wakatuwa nemutongi Justice Show saka ipapo hazvisi zimbabwe iri pakanaka
vachuma munoonawo sei matanho anga aitorwa nemapurisa ekuzvidza mutongo wedare wakanga wapiwa najustice Zhou
tekutanga hamutingatoise nyaya zvakanaka kana kuti mapurisa anga achizvidza mutongo wajustice Zhou mapurisa tagara tichingovatumira mhosva yekuti hava kuita basa ravo rekuchengetedza vanhu vanhu vechidhikati yavo vechinzi vaadhadzapa tavatiri bhizi masocial media tikasiita kuti kamapurisa variti hinda vasingaite basa ravo kuita kuti zvinhu zvisaitike kuvanhu heyo munhu adhikatiya dr Magombei azodzoka tikamuwana mapurisa auda kuita basa ravo rekuti tinogai tinyatsoita investigate kuti tinyatsobuda nekuti imean nechinhu zvakanyatsoitika nekuti zvichiri fresh paprobably pafungwa padokta kuti ii chakanyatsoitika so that towana a list because mapurisa kuti aite basa ravo abate munhu zvinobudikidza pakuti isusu vanhu tinovapa information yacho ichaita kuti basa ravo rireruke vagone kubata vanhu vafara mhosva iyoyo saka mapurisa ari bhizi kuda kuita izvozvo dokuta asi kuda kupa information ina kumapurisa apa kune vanhu 15 vangouya vasingaziva kuti ndanani vaiva kuzotora dokta iyeyi vakamutora ipo paya then mangwana kozobuda futi zvonzi dokta haachaoneki ngazi akatotogwa mapurisa atoripo because vakatozipa basa mapurisa kuti aiwa isusu rino basa redu nderomuchengetedza macitizen saka munhu sezvo abva pasauni yakadai tizaiti muchengetedzewo nesu saka paifanwa kuita due process yakanaka chaizvo isina kugwa isina kuita anything kuti dr Gombei aita sei agone kubuda aende saka kana vakuita basa iroro takuvasora futi
dr Mukonza munotii nezvekutaurwa navachuma
onarebho vari kutaura zvakanaka chaizvo asi ini manzwi andakaita nyaya iyi ndekuti mutongo wakaturwa ihurumende imwe cheteyi hurumende ina jaji vari kutura mutongo ndiyozve hurumende ine mapurisa ari kurambidza dr Magombei saka dai kwakuru kuti mapurisa anga aine kusagutsikana nemutongo wakaundwa vana dai vatotsvaga vamwe wavo vanova vekumatare kubvunza kuzveshuwa mutongo uyu ndowechokwadi here nekuti zvavakaita mapurisa zvakamutsa mufungidziro wekuti hurumende ine chairi kuviga ipo pachimbofungidzirwawo zvakare kuti hurumende ine chekuita nekusabatwa zvakanaka kwakaitwa dr Magombei saka kuvaratidza kwavakaita kuti vabude muchipatara zvakawedzeredza kuvanhu mufungiro uya wekuti ayo hurumende ine zvairi kuviga vari kurambidzirei dr Magombei kuti vanowana kutariswa nevamwe vana chiremba vekunze kwenyika sezvo vari kunzi ivo vane kukanganisika kwavakaita pamwiri wavo
vachuma tinoona kuti nyaya dzekupambwa kwevanhu dzinonzi dziri kuramba dzichingoitika munyika chii chiri kuita kuti mapurisa asawanikwe achisunga vanhu vari kunzi vari kupamba vanhu ivava kana kuti vanyatsosvika pamwongo wenyaya iyoyo
mapurisa ese not only muzimbabwe munomu sero imomo muamerica kwauri musouth africa wherever kuti vaite basa ravo rokusunga zvinobva pakuti vawana information inoita lead them kuti vasunge munhu anovapara mhosva iyoyo saka ukatarisa nyaya yekupambwa iyi uchaona kuti pachikurisa chaiko chaiko ine utsotsi iwo woga mission yacho iyoyo operation yacho ine utsotsi wakaomarara look at this way president Mnangagwa and his government vari bhizi panzoko vari kukumbira engagement vari kukumbira kudzoswa kuvana commonwealth vari kukumbira kuita integrated everyone and then by night vouya vodana kutamba vanhu votanga kutora vanhu votanga kuuraya vanhu zvingaite here izvi unene.